Mutima Neraka na Kamuria Zimbabwe Inoi Studio 7
Tishitepe Nyura Tirimu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 7 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo nhanhatu dzebato reCCC dzinokuwadzwa apo vanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF vaedza kukanganisa musangano webato iri kwaGutu. Mapurisa anorambidza musangano weCCC kuitwa kubhindura nemuswe wesvondo. Asi mutauriri weZANU PF vaKristi Mutsvangwa vanoti bato reCCC rinofanira kutevedzera mutemo nekunatsurudza ukama hwaro nemapurisa. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa votarisirwa kuita musangano wavo mukuru kuKaroi mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo nhanhatu dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinonzi dzakuwadzwa pamhirizhonga inonzi yakonzerwa nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF vanga vachiedza kuvhiringidza musangano waitwa nebato rinopikisa iri panzvimbo yemabhizimusi yemaungwa kwaGutu mudunhu remasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wazomiswa nemapurisa uchiri pakati achiudza mutungamiri webato rinopikisa iri vanelson chamisa kuti nguva yavo yekuti vachivhara musangano wavo yanga yakwana. Vachamisa avo vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachema-chema nezviitiko izvi vachiti kuita musangano yavo yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu kwava kunetsa zvikuru. Vachamisa vapomera bato iri rikutonga reZANU PF pamwe nemapurisa mhosva yekuvakanganisa kuita musangano yavo vachiti vari kuteverwa kwese kwavanoenda izvo zviri kuvhiringa urongwa hwavo.
Isu hatizombopedza nguva kwese kwandaenda vari kuvharidzira musangano kuti vedzi vakavharidzira musangano. Vazaka ndabuda kutanga kuti hazvikanzi zvatopera tikati ko munoti yapera ndizani ndapindei ngati mukomana ngaapinde mai
vati bato ravo richaramba richiita misangano iyi kunyange vari kuvhiringwa uye vanotarisira kukunda musarudzo dzine mutsindo nekuti vanhu vave kuda sanduko uye upenyu hwakanaka. Vati chero bato ravo rikashungurudzwa vachapinda panyanga vodzora nyika pakanaka payaiva uye kuti veruzhinji vagute ukuwo upfumi hwenyika hwanaka.
Toda kudzorera nyika kufida Africa zvataita. Toda kudzorera nyika kufida the world zvataita. Munoziva here kuti munomutira namakademia nasa tinoita ana kofi ana tanganda munomutinogona kubudisa chibageti nemhando tinogona kubudisa masunflower tine zvakawanda zvatinorima tine maminerals ike zvino mukatarisa goda tinayo asi hapana kana une ngoda hapana kana une mhete yengoda tine goridhe but mukatarisa hapana unoraiza kuti homwe mune chi mumha tazvakunhuwa namo.
Mutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vanogara vachivimbisa nyika kuti havadi mhirizhonga pasarudzo dzegore rino asi veCCC vanoti muromo hauzariri nerwizi sezvo vatsigiri vavo vari kurakaswa. Mumwe wevatsigiri veCCC vati varohwa zvakaipisisa nevavanoti vatsigiri veZANU PF vange vakakomba zvitoro zvepamaunga vachirambidza vanhu kuenda pamusangano uyu ndimuzvare Shumirai Tagu.
Ndabva kumba ndichiuya kuno kumagirosa ndichisvika ndabva ndabvarirwa nzira nana Nomen vachida kundirova vachindita nzima kaputa mashopu pano nezuro saka vabva vandikurura hembe vakanditorera tisheti yandandakapfeka vakaikanda pasi ndikazongoinonga hangu ndikaenda.
Asi mutauriri weZANU-PF mumasvingo vapepuka chiwewe varamba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo riri kungozorwa mafuta enguru yavasina kudya.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo. Isu hatishungurudzi vanhu, president wedu anotaura zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu.
Vachiwewe vanoti havana nguva yemhirizhonga sezvo vakakunda kare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa haasi kunyima vanopikisa hurumende mvumo yekuita musangano yavo yezvematongerwo enyika, vachiti mvumo iyi inopiwa nevakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti officer commanding district, uye kana mvumo iyi isina kupiwa vanenge vachironga misangano iyi vanofanira kunotaurana nemukuru wemapurisa, uye kana izvi zvaramba vanokwanisa kuenda kumatare edzimhosva. Vati CC ine nzvimbo dzakawanda dzairi kupiwa mvumo yekuita misangano yayo. Asi sisi inoti nhasi vachamisa varambidzwa nemapurisa kuita mumwe musangano wavo kwachivi, uye nezuro vakamiswa kutaura musangano wavo uchiri pakati kuzaka. Bato iri rinoti nemusi wechitatu rakarambidzwawo kuita musangano waro panhandare yetsovani mudhorobha rechiredzi. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, mapurisa eZimbabwe Republic Police nhasi arambidza bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kuita musangano waro wekuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro kubhindura kumashonaland central nemusi wesvondo, achiti nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu haina zvimbuzi nemigwagwa, uye anotyira kuti panogona kupararira zvirwere kana musangano uyu ukaenderera mberi. Asi bato reTCC rinoti richaenderera mberi nemusangano uyu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo kuTCC, mapurisa ekubhindura ati nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu yeBrockdale Fugari Open Space haina zvivakwa kana migwagwa, uye kana pakaita mhirizhonga mapurisa nevamwe vanoparubatsiro vanogona kunetseka kusvika panzvimbo iyi. Inokodzera roudza mapurisa paine nguva kuitira kuti agadzirire kuchengetedza runyararo nevanhu vachapinda panzvimbo iyi. Asi mushandi mukuru mubato iri kumashonaland central, uye varivo vange vachironga musangano uyu, amai Susan Mawire, vaudza Studio 7 kuti kwemasvondo maviri apfuura vange vari kushaya nzvimbo dzekuitira musangano wavo, vachingoudzwa kuti pane vamwe vachange vachishandisa nzvimbo idzi.
Asi chinhu chaiitika ndechekuti taatiri kusangana nezvibika izvi zvokuti waingoti uchiti kurasvika panzvimbo wotaurwa zvimwe.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri weTCC vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti bato ravo richaenderera mberi neurongwa hwaro sekuronga kwavo, vachiti vachaenda nezvimbuzi zvekutakura kana kuti mobile toilets.
Isu tukuendera mberi nekugadzirira musangano wedu, tazvinzwa kuti mapurisa ane mareservations. Taudza maorganizers edu kuti vaende ikoko vavaexplainere kuti nyaya dzekutaura zvemapollution facilities anogadzirwa ka, nekuti ndosaka kwaane mamobile toilets. Angabva munoziva vanenge vari kumamisha, hakuna migwagwa, nekuti nyika yese hakuna migwagwa, zvigamba zvegazve.
Vatiwo zviri pachena kuti mapurisa ave kushandiswa nebato riri kutonga reZANU-PF kuita zvematongerwo enyika.
Tinoita kuti maprogramu edu afambe, mapurisa asi mumajibha eZANU-PF, mapurisa ndeenyika, they are fidelity must be to the constitution, not kumapolitical elite enyika.
Asi mutauri weZANU-PF Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti bato reTCC rinofanira kutevedza mutemo nekunatsurudza ukama hwaro nemapurisa.
Icho hatinei neukama hwemapurisa neTCC. Mapurisa ebandiko rehurumende, isu tiri boka remuzvematongerwa rakazvimirira pacharo private right. Saka kana vaine zvavari kushushikana maererano nemabandiko ehurumende, ngavaende vanonatsiridzana ikoko.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mvumo yekuita musangano yezvematongerwo enyika kana kuti marali inopiwa nevakuru vemapurisa mudunhu iroro kana kuti officer commanding district, uye kana mvumo isina kupiwa vanenge vachironga musangano vanofanira kunotaurirana nemukuru wemapurisa.
Pane idzo dzavanenge vachiti hadzina kupiwa mvumo kana kuti hadzina kusangishenwa nepolisi, ndosaka ndokuti inini ngavaende vanonyatsogara pasi nemaregulating authority kuitira kuti vanzwisisane kuti chikonzero ndechei, ivovo navanogona nevari kukanganisa.
Svondo rino chete, mapurisa akarambidza TCC kuita misangano kuchiredzi nezaka, uye kwayakabvumidzwa misangano yaimiswa isati yapera. Kumasvingo, mapurisa abvuma kuti bato rinopikisa iri riite musangano waro panzvimbo iri pedyo nenyajena primary school, asi achiti nengo ze triple C hazifaniri kuita maslogan kuita toi toi kumanikiza vanhu kuenda kumusangano uyu kana kutakura vanhu kuvaendesa kumusangano. Izvi zvinoitika apo bato rezanu PF riri kubvumizwa kutakura vanhu kuenda kumisangano. Mangwana bato iri riri kushandisa mabhazi mazana mashanu kutakura vanhu kuenda kumusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri webato iri, zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kumagunje kudunhu reMashonaland West. Mukuru weMedia Center vaNS Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvirikitika zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa zvakajeka.
Zvinoratidza kuti sarudzo haisi kuitwa pautongo hwejekerera, hapasi kuitwa sarudzo pakasununguka.
Izvi zvatsinirwa nemukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Sairwanya, avo vati zviri pachena kuti bato rezanu PF riri kuvhunduka rutsigiro runava Nelson Chamisa nebato ravo reTriple C.
Saka zvese zvikitirwa vachamisa izvo vanoziva kuti pajekerere pachena nokumira kwakaita upfumi hwenyika nenyaya yeumbavha inoitwa nevanhu vahurumende, zvinhu zvana gold mafia nestate yeekonomi, kudonha kwaita zvipatara, kudonha kwaita education, kudonha kwesimba mari kwayaita zanu pachena pajekerere, haikwanisi kudya vachamisa.
Mune munyaya yanga iri kumatare, mutongi wedare reelectoral court Justice David Mangota nhasi vaisa mutongo wavo parutivi pachikumbiro chenhengo yezanu PF vaLovedale Mangwana chekuti vaimbove nhengo yezanu PF vaSevia Kasukuwere varambidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika nekuda kwechikonzero chekuti vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Rimwe remagweta vakasukuwere vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti kunze kwenyaya iyi pane mumwe womunhu anonzi vaGeorge Masters akaenda kudare High Court nechikumbiro chimwe chete uye nyaya iyi haisati yanzikwa nedare. Vakasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira vari kuSouth Africa pari zvino, uko vakatizira mushure mekubviswa kwehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neMauto muna 2017. Asi vakambodzoka munyika painzi kwanyaya dzavaipomerwa kumatare edzimosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mashoko atiri kutambira anoti bato reTriple C raenda kudare reHigh Court richipikisa danho remapurisa ekubhindura iri rekurambidza kuitwa kwemusangano nemusi wesvondo. Mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zvidzokere kumusha kunovhota musarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. Vachitaura kuvatori venhau pamusangano webato ravo neZuro, vaMalema vakati vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvirwira nekuti hapana achavarwira kuti vazvisunungure. Vakati kana zvichikodzera kuti vanoda kunovhota vakwanise kudzokera kumusha, bato ravo richawanisa mabhazi vanenge vachida kudzokera. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum Dr. Vusumuzi Siwanda kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro pemashoko avaMalema aya.
Aiwa, inyaya tinotambira nemuporo zvikuru chaizvo kuti pane vanhu vanokurudzira kuti ndakuende kunovhotwa nekuZimbabwe, uye vachabatsira vanenge vachida kunovhota asi vasina mari nekuti vawanire mabhazi. Asi chinotineta ndechekuti vari kutaura nenyaya yekunovhota vari kukanganwa kuti pane matambudziko agara ari munyika yeZimbabwe, nekuti kana sarudzo yaitiwa maresults haanyanzofamba nenzira inotarisa kuti ndiye anofamba nayo. Tinoona kuti maresults panenge panoita chioko chechitatu chinopindirira kubva kare tichizema zvichipinda munyika yeZimbabwe kuti yaitika sarudzo, maresults obva achinjwa, pobva paita hondo. Ipapo hatisi kuona vana Malema vachisimuka vachiti aiwa nyaya yesarudzo nenyaya yekuti maresults kana abuda panoonekwa kuti aiwa pane zvisingafambi zvakanaka, ngatitarise ipapo kuitira kuti sarudzo yakasununguka ivo inoenderera mberi uye zvido zvevanhu nje chaizvo zvinotevedzwa. Asi vanenge da kutaura nekuti vanhu veZimbabwe ngavagone kugadzira nyika nekuenda kunovhota, ivo vachiziva kuti vana veZimbabwe havagoni kuratidzira sezvinoitika mune South Africa kana vasingafara zvinoitwa murume, nekuti vanosungwa, vorohwa, vourayiwa. Uyezve kana maresults abuda sezvakaitika muna 2018 pakadurwa pakafamba six hapana chakaitika hatina kuona vana malema vachisimuka vachinyatsoratidza kuti aiyaza zviri pamutemo kana vachitora nyaya idzo vachienda kuparamende.
Tinoona kuti vana veZimbabwe vakawanda vari muSouth Africa, munoona here vachitambira kurudziro iyoyi yavamalema iyi?
Vatina magwarotoroza kuti havagoni kuikurudzira nekuti vanoziva kuti kana vachinge vachidarika kubhodha vachasungwa. Asi iyezve varipo vakawanda vakati wandei, tikatarisa mazetiki tinotaura vanhu vanosvika kuma 170,000 kana vakanyoresa kuti vanovhota nevamwe zvavo vane pamwe mapemiti ndivo vachaigamukira nyaya iyi kuti vaende kunovhota. Asi chatinoziva zvekare ndezvekuti vana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vazhinji havachazvinetsi nekuti vakaedza kuti vaende kunovhota kubva kuna 2000. Asi vari kuona kuti chero vavhota kana vakaita sei, maresult acho kana achinge abuda, chero opposition ichinge yahwina, asi panongozonzi aiwa haina kuhwina, pozoita marunoff, pozoita kurohwa nekurayiwa kwevanhu sezvataona zvichiitika. Saka havachisina chido chiya, vatobidwa mvura inotonhora, havachisina rudo rwekunovhota nekuti vanoziva kuti hapana chinochinjwa.
Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum, Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Musangano weAfrica Voluntary Carbon Markets Forum wakanangana nekuderedza kusvibiswa kwemamiriro ekunze kuburikidza nekutengeswa kwemacarbon credit watanga nhasi muVictoria Falls. Macarbon credit magwaro kana kuti mvumo inopiwa nehurumende ichikwanisa kutengeswa yakanangana nekukurudzira kuderedza kusvibiswa kwemweya wekufema. Vaimbo yemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanonzi vapindawo mumusangano uyu vakamirira hurumende yeBelarus. Zimbabwe inetarisiro yekunyoresa zvirongwa zvekutengeswa kwemagwaro ecarbon credit pamusika weVictoria Falls Stock Exchange kutanga muna Gunyana wegore rino.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen, nhasi vaita musangano wekubudirana pachena uye uchivaka nemutungamiri wehurumende yeChina Vali Qing muBeijing. Gwaro raburiswa nebazi rezvemari muAmerica rinoti amai Yellen vakurukura tarisiro yehurumende yavo yeAmerica yekuti pave nemakwikwi akatsvinda munyaya dzeupfumi pakati penyika yavo neChina, zvinozobatsira upfumi hwenyika mbiri idzi kusanganisira vashandi vemuAmerica nemabhizimusi. Vamwe vagari vekumaruva vanoti havasi kuona zviri kushanda mari dzekuvandudza matunhu kana kuti devolution funds dziri kupiwa makanzuru avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inopa makanzuru mari dzekuvandudza matunhu gore rega rega pasi peurongwa hwayo hwekurerutsa upenyu. Idzo dzinonzi nevagari vakawanda munyika havasi kuona kushandiswa kwadziri kuitwa nemakanzuro avo. Mumwe asiri kufara nekushandiswa kwemari idzi ndivaLamek Gore Jena vekumakonde.
Migwagwa yakafa zvekuti mota dzinototsvaga imwe nzira yekutoenda nayo. Pamwe pacho nzira dzacho dzinenge dzakatoshata zvekuti kufamba kunobva kwatodhura. Kubva panapa kuenda kukanyaga kunoita $5 fambo 45 kilometers. The situation is bad.
Izvi zvinotsigirwa navaSylvester Manyowa, avo vanorima fodya vari kushamba mudunhu remachonal and central. Vamanyo wanoti kufa kwenye kwa kunoita kuti wanotakura fodga ni zvimwe zvirimwa zvavo vadhurise vachiti gore rino vaibhadhariswa madhora ekuAmerica anodarika gumi nemashanu zvichienzaniswa nemadhora gumi avakabhadhara gore rapera. Amai nyara ikondowe vanogara kwamudzimu kuhurungwe vanoti vaitarisira kuti mari dzekuvandudzwa matunhu dzivake makiriniki pedyo nemisha yavo, asi izvi hazvisi kuitika sezvo vachiri kufamba nzendo ndefu kuenda kumagunje.
Kuti mari dzedevolution dzinouya dzichishandiswa kuvaka makiriniki sezvo tichifamba rwendo chairo kuenda kumagunje.
Mumwe mutevedzeri wevaviri vemutungamiri webato rezanu PF uye vaimbo vemutevedzeri vemutungamiri wenyika vakembo Mohaji vakaudza vanhu muchegutu sondo rino kuti vagari ndivo vanofanirwa kuronga zvinofanirwa kushandiswa mari iyi, kwete vashandi vekanzuru sezvinonzi zviri kuitika.
Mari dzese dzaigohwa dzichibva kuHarare, isu takati aiwa zvigoni. Vanhu vanoziva panorwadza, vanoziva papanoda kugadzirwa vanhu vematunhu iwayo.
Gurukota rinoona nezvematunhu rematonda rendi West, amai Muliswa Chikoka, vanoti mari yavari kupiwa ishoma, asi vari kuedza zvikuru vachipa muenzaniso wedunhu rechegutu ravanoti rakavaka makiriniki mashanu, izvo zvakarerutsa nzendo dzinofambwa nemadzimai akazvitakura anoenda kunosununguka.
Kana ari mamateneti kliniki ari kuvandudzwa kuitira kuti anamai vedu vakazvitakura vakwanise kuwana rubatsiro rwakakwana panguva yakafanira uye pasina kufamba nzendo refu.
Mukuru mukanzuru yemakonde vaonias Munyeda vanoti pamari yaisvika bhiriyoni rimwe chete remadhora emunyika yavakapiwa gore rapera, zvikamu makumi matatu kubva muzana yakagadziriswa migwagwa yavanoti yakanga yafa zvakanyanya. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru wedunhu remashonal and west vajosfa Chijaji kuti tinzwe kuti sei mamwe makanzuru asiri kubvunza vagari kuti vanoda kuitirwei nemari devolution inenge yapiwa kanzuru yavo. Makanzuru achaedza kubata kuti vachitaurire kuti vakapiwa mari gore rapera uye vakaishandisei akaita sehurungwe, zvimba, kadoma nechegutu, varamba kutaura vachiti zvinoda vapiwa mvumo nemakanzura. Kumbiro remutemo rinonzi rinopa masimba kuzvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvive nechekuita mukutongwa kwematunhu richiti vagari vanofanirwa kuve nechekuita kubva pakutanga kusvika pakupetwa kwechirongwa chinenge chichibatsirwa nemari dzekusimudzira matunhu idzi. Ukuwo nhengo dzeparamende pamwe nevamiriri vematunhu vagara vachichema nekwavanoti kunonoka kugoverwa mari idzi nehurumende, izvo zvinozoita kuti zvirongwa zvavo zvinonoke kana kuenda mudondo. Vamwe vagari vanofungidzira kuti kusaonekwa kwekushanda kwemari dzekuvandudza matunhu kunogona kunge kuri kuburikidza nekusashandiswa zvakanaka kwemari idzi nevamwe vatungamiri vemakanzuru vanoshandisa mari idzi zvisizvo vachizvitengera zvikakarara zvemotokari. Asi haasi matunhu ose anonzi ari kusaririra kumashure munyaya dzebudiriro, sezvo mamwe matunhu ari kunzi ari kuvaka zvikoro, makiriniki pamwe nekugadzira migwagwa. Mari dzebudiriro yematunhu dzakaunzwa nebumbiro remutemo idzva rakaparurwa muna 2013. Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu, amai Mari Nchombo, gore rapera muna Gumiguru vakaudza bepanhau reChronically kuti bazi ravo rakavaka makiriniki matsva 121 kana kuti 121 uye vakavandudza mamwe 55 kana kuti 55 munyika yose kubva mugore ra2019. Amai Chombo vakati izvi zvarerutsira vagari vakawanda kuderedza mitunhu ichafambwa nevagari kusvika kumakiromita mashanu vachienda kumakiriniki. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee muna 2022 raiti zvikamu gumi nezviviri kana kuti 12% zvemisha yekumaruva munyika zvichiri kufamba mitinhu inodarika makiromita gumi kuenda kumakiriniki nezvipatara zviri pedyo navo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Friday, my darling. What a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemuimbi wemusambo wenziyo dzechitendero akazombotora zororo mukutsikisa mimhanzi amai Shingisa Isuluma. Amai Isuluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei vachitsanangura pavave iye zvino nezvavari kubura mukuhurukuro yavaita naibvanzi Sininga weStudio 7.
Nana fundi sangu murumu wangu yu petaka ona na taka tanga kutuona na tiri wana shiku ndofu na tiri form 2 ma 1996 uko 97 saka taitu nga tiri nika grubu kedu kita imba kuchechi tabakazo uchi tanga kuchi kuzo uchi tanga kuwa mime tunuti kupimba meri nga tiri kuzo ona na taku tira nyezi rundo nini saka iyo wanga watu musician in the musician
saka shunagunyanya kuneza
shunagunyanya kuneza
imimi mchifamba choro mkasa imba imari izo kune mumwe msikana wechidiki ari kuZimbabwe anoti kana ndakura ndoda kuzoita saamai sundo mungamupiwo mashoko ekuti kudii
mwana akadaro kana msikana akadaro ndakamupa mashoko ekuti muziya inini ndiri mwana mudiri msikana mudiki ndaitoro ndaifarira zvekuimba tichiindichii vamwe vaidiscourage vamwe vachikurudzira asi pane imwe taime ndakazotanga kurekodha vamwe vachizoti no hazvinonatsi kuita zvakanaka kana kuti improva zvakati hazvisi kuya kwa hizi kutenge mingati mafesto album zangu tingati the flop kana kuti mungu wa shimuzi asha asha kuna takuita unu imba shakwa asa osu kugona kuregonda asa ndina kumire papo ndakana madini shungu za kutechita mudi raza chet saka anyone who would want to be like me I'll say don't give up on let not anyone discourage you continue with it so that's my encouragement always always
maridzo yakakura iyi saka vanoda kuteverera music yenyu mazuva ano mati kwatambotaura zvekuti kwane zvema YouTube kwane ma Spotify nezvakawanda wanda vanoiwana kupi
iko zvino zvitoti zvitaka release pa first Sunday papa audio yedu tikurisa zvedu video yedu this coming weekend sipa audio yedu iyoyo vanenge vachinditsvaga izvo zvino sasipakozo uri vakaenda pa internet unongonotaipa kuti tihati kunwi Shingisa Isuluma unongoona nongokoendesa ku Spotify kana uchinonzi nonzi cloud mine kana tunenda ku iTunes ma platform acho akawandisa
tiudzai tichipendera zvedu pamusoro pekambo kamapuraka Ihoza Friday kavambonzwawo.
Ihoza Friday. Dikambo kano manje nokuti mazuva ndichindichindichina kutora ndichoti ndine tundu kana makandipa 1 minute. Muna 2019 murume wangu endatara yayo mufundisi akaita stroke 2019 December kangubva kuZimbabwe kunobuda kambo ketantagura panemwe concert. Still in recovery but ndirikutaura tirumbidza mari nekuda kwaupenyu kwake kuti hati kundwe saka dzimbo dzese dziri paalbum ndichabudisa dzimbo dzekurumbidza mari.
Kamuchinzwa kambo kanonzi ati kundwi kachangoburwa manzwa chikamu chepiri chehurukuru yataita naamai Shingisa Isuluma vari parunaro kuCanada naibvanzi Sininga weStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 pm manira anasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino pamwe nemhirizhonga inonzi iri kuitika uye mapurisa achinzi ari kurambidza misangano yebato reTripleC sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare bato reTripleC rochema-chema kuti misangano yaro iri kuvhiringidzwa nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri vezanupf pamwe nekurambidzwa nemapurisa asi zanupf inoti iri kuzorwa mafuta enguru yaisina kudya ini ndini jonga kandemiiri ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngisathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo lwezindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu. Mhlaka 7 Ntulikazi 2023 ngupractitis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Yiko thina sithe wonke umuntu namuhla besise kwakugudu emasiko izali zama ukuba naye ilimazi abantu nokumisa iprogram ethu kodwa ke andile yabona ukuthi ividibika amapikitha la mavidiyo atshengisa abantu ababuye ngobuningi.
Kulabasekeli bebanda ele Citizens Coalition for Change abathathu ababikwa betshaywe kakuviva limala emangweni owemawungwa kogudu ngabandakanelwa ukubana ngabasekeli bezanupf.
Omalema uma bengasebenzisana kahle ne-DA, uma bengasebenzisana namaqembu aphikisayo ukuthi idaba leZimbabwe lesihako libe yindaba edinga ukuthi iqoqwe ephalamende ukubonisana ukuthi iSouth Africa kufanele siyenzeni ngokhetho leZimbabwe.
Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF umnumzana Julius Malema ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukubana zibuyele ekhaya ngobuningi ziyevota kukhetho lwalonyaka. Kuli viki kuhlelo Woza Friday lomculi wengoma zokholo u-Allen Mhlanga yena ke ocula ekobulawayo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabasekeli bebandla ele Citizens Coalition for Change abathathu ababikwa betshaywe kakubiba limala emangweni owemawungwa kogudu ngabandakanelwa ubana ngabasekeli bezanupf. Abezanupf laba babikwa beke bebazama ukumisa umhlangano wabe-CCC okade ukhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lo owemawungwa, uChamisa uthe ibandla lakhe kalenelisi ukukhankasa likhululekile ngoba libhekane nemigoqo etshiyeneyo egoqela ukumiswa kwemihlangano yebandla endaweni eziningi zelizwe. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Osalo Siziba uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF selisesaba ukuncintisana lebandla lakhe.
Phambili ngemhlangano nenqabana iTCC inhlanganiso eregistwe ukusemthethweni kweZimbabwe ekontesta yama-election elama-members of parliament lama-councillor iZimbabwe yonke jikelele. So angeza ke sabiswa iZANU-PF, iZANU-PF la iyakompitha kuma-election. Kufanele singayenzi into yokubana iZANU-PF ifuna ukusebenzisa amapolisa ubana iyethusele abantu. Yikho thina sithe wonke umuntu namuhla besise kwakugudu emasiko izali zama ukuba naye ilimaze abantu nokumisa iprogram ethu kodwa ke andile yabona ukuthi ividibika amapikitha la mavidiyo atshengisa abantu ababuye ngobuningi.
USiziba uqhubeke esithi amapholisa amise njalo omunye umhlangano wabo obekumele wenziwe eBindura wokuphawula umkhankaso wabo wokudinga usekelo ekhethweni lwalonyaka.
Siyaqhubeka phambili ngemhlangano yethu namhlanje ke sithole incwadi evela emapholiseni sathuma ke abasimelayo abayoganayiza ukubana bekuhambi ukubana bebachasele ukubana indaba yemgwaqo asiyo ndaba engamisa irali ngenxa yokubana zafane senzele estadium basebenzisa izisoti zabo ukubana besimise. Sesithole enye ivenyu esivunyelelwa ngabanikazi bevenyu sebesithi hayi indawo yakhona ilamgwaqo akula ndawo lapha elemgwaqo so yikho sihambe kumapholiseni ukubana sibazi. Siyakuqhubekela phambili thina ngomhlangano wethu ngenxa yokubana thina lapha kwele Zimbabwe siyinhlanganiso ke erecognizer umthetho welizwe so angeza ke samiswa ukubana sikankase sona kuyisikhathi sokukankasa.
Kodwa ilunga ledalela phezulu ele-Central Committee kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi abe-CCC ngabakhuluma iqiniso njalo bangamagwala.
iZANU-PF asobandlela incane, iZANU-PF libandlela ikhulu, libandlela kakhulu lelizwe. So ukuthi singesaba indeda ngelezi ezizele nje eminyakeni le edlulileyo angiboni ukuthi kungabe kuyinto eprocess kumbe engenzeka at any given point. Nokuthi abalandeli imithetho yelizwe. iZANU-PF ilibandla libusayo enjalo ayinamhlangano ewenzayo azange ithende abephatha ezomthetho amapholisa. You apply, liphiwe izizathu. mchato zokuvunyelwa kube ukulijekwa ayisukuthi inhlangano yezano PF ihlale ivunyelwa
encwadini elotshwe ngamapolisa awebhindura isiya kwabe CCC athe indawo abakade befuna ukwenzela umhlangano eye Brockdale Fugari Open Space ngayilungelanga ukwenzela umhlangano ngoba ingenazakhiwo lemigwaqo okungenza kube nzima ukuthi kungaqhamuka odlakela amapholisa enelise ukuzolamula. Amapholisa athi njalo abe-CCC abazange babazise kusese lesikhathi ngalo mhlangano ukuze benelise ukuthumela abanye babo ukuyalondoloza ukuthula lokuvikela inkokheli yebandla lozulu nxa kuthe kwaqhamuka udlakela. Kodwa lokhu kulandelwe ngabe-CCC besithi bazise amapholisa kumaviki amathathu adlileyo kodwa baze baphendula namhlanje umhlangano umele wenziwe ngensonto. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi imvume yokuqhuma inhlangano emikhulu yamabandla ezombusazwe yamarali ngama-district commanding officers nxa kwehlule baye kusikhomishini wamapholisa elizweni jikelele laye kungehlula balelungelo lokuya emthethwandaba.
Indawo yamarali ukuthi kulama notifications, ama notifications lawa esithi thina imopa chapter 11.23 and ama notifications lawa kakambi kukomitsho jikelela amapholisa commissioner general ama conveners kumbe abe ama political parties kumele banikeze ku-regulating authority kumbe officer commanding police district kungaba lokhu ucabana kumbe lokho esithi thina i-consultative process ukuthi ngiyakuhambanga kuhle ama conveners bale i-permission kumbe imvume yokuthi baye e-court.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court uthi uza kuma kancane ukubha isinqumo kudaba olukhwezwe kuwo lapho elinye ilunga elezanu PF umnumzana Lovedale Mangwana afuna khona ukuthi umnumzana Xavier Kasukwere avinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Umlondolozi Ndlovu usinika lolu daba njalo eseHarare.
UMangwana uthi uKasukwere usehlale isikhathi eside engekho elizweni okungavunyelwa ngumthetho welizwe esithi ngenxa yalokhu kumele amise ukuncintisa kukhetho lolonyaka. Isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi bazalinda ukuzaphuma emthethwandaba.
Kani kumele uPresident Kasukwere engabi khona ku-presidential election. Thina lathi sileqiniso lokuthi challenge ikhulume kuhle kakhulu njalo i-judgment izabe isikhangelele ukuthi uPresident Kasukwere uzabe ekhona ku-presidential
Usande uphinde watsho ukuthi kulomunye njalo umsekelo wezanu PF umnumzana George Masters osebeye isicelo esifanayo emthethwandaba sokuthi uKasukwere angavunyelwa ukuncintisa kukhetho lonyaka kodwa udaba lolu luzangena edale ngeviki ezayo. Ukunjalo nje amapholisa awemasingo avume ukuba be-CCC baqhube umhlangano wabo ngokukhankasa endaweni eseduzane lesikolo esenyajena primary school kodwa babikwa beyakise ukuthi balethe abasekeli babo ngamabhasi abavela kwezinye izigaba njalo nokuthi bangajayi itoyitoyi emhlanganweni lo ngoba kungadunga ukuthula. Ingcweti ezicubunga ezombusazwe zithi kuyadanisa ukuthi ukuvinjwa ngokuqhutshwa kweminye imihlangano yabe-CCC eminye ifakelwa imigoqo kwenzakala ngesikhathi abezanu PF bona bevunyelwa imihlangano yabo kungena migoqo enjengeye-CCC. Ukunje kusasa ngomgqibelo abezanu PF baya emhlanganweni omkhulu ababiza ngokuthi i-Star Rally ozakhokelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eMagunje esabelweni seMashonaland West lapho abaqoqe ukuba lamabhasi angamakhulu amahlanu 500 azathwala abasekeli babo bebasa kulowo mhlangano. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele-South Africa, LEFF, Umnumzana Julius Malema usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukubana zibuyele ekhaya ngobuningi ziyevota kukhetho oluza kwenziwa mhla ka 23 ngenyanga ezayo kaNtulikazi. Njalo uthi uzimisele ukuqoqa amabhasi azathwala abantu laba ngaphandle kwembadalo. UMalema wethule amazwi la izolo. Uthe yena izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kumele zikunanzelele ukuthi zilomlando omkhulu okubamba iqhaza kuyo yonke imizamo yokulungisisa okuhluphayo elizweni labo. Amazwi kaMalema aza ngesikhathi umkhokheli webandla eliphikisayo eZimbabwe LACCC umnumzana Nelson Chamisa esanda kwenza umhlangano eJohannesburg lezizalwane zeZimbabwe ezikhuthaza ukubana zibuyele ekhaya ziyevota ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni. I-Studio 7 ixoxele umkhokheli wenhlanganiso ye-African Diaspora Global Network uDr. Vusumuzi Sibanda. Yena-ke othi ngempela ziningi izizalwane zeZimbabwe ese-South Africa ezifuna ukuyavota mhla ka-23 Ntulikazi.
Kuyinto enhle ukuthi kube khona abantu abafisa ukusiza izizalwane zeZimbabwe ukuthi kulungiswe isimo lapha eZimbabwe. Kodwa ngeshwa-ke mhlawumbe into embi ngeyokuthi ukhetho kuphela, ukuvota kuphela kubona ingathi akwanele ezweni laseZimbabwe ukuthi kungenza ukuthi kube nenguquko kwezombusazwe. Ngoba selokhu njengoba sisazi ukuthi sineZANU-PF esineminyaka ephezu kweminyaka engamathumi amane, siyazi ukuthi ukuhlala kwayo laphana yisikho ukuthi iyanqoba ngokusemthethweni, kodwa siyazi ukuthi kusobani ukuthi iyapheka imiphumela. Ngakho usizo lwabo ngabe luyachaphazeleka kumbe lujulele ekuthini ma ukhetho selunga ahambanga kahle njengalokho sakubona mdezakala ngo-2018 bangaxoxi nje bekude kuphela, kodwa baphakame kube khona ukuma kanye nezizalwane zeZimbabwe ukuthi akulungisise ngempela indaba yokuthi imiphumela ayibe yimiphumela enesivoto ehloniphekile njalo engayona ephekiweyo. Ngoba inkinga ilapho ukuthi abantu bayavota vele inkinga, abantu sekukudala bevota, akudingi nabantu abakudiaspora ukuthi bayovota ukuthi iZANU ikhishwe. Kusobala ukuthi abantu abaseZimbabwe kuphela sebeyikhipha iZANU, sebayikhipha, kodwa inkinga isekuthini umphumela mayisikhona mayisiphekiwe kwenziwani. Yilokho okudingakala khona usizo.
Uthi njalo uMalema abantu beZimbabwe kumele bakunanzelele ukuthi ngumlando wabo ukuthi balungisise udaba lweZimbabwe bavuselele ilizwe labo. Bayakunanzelela yini abantu nxa likhuluma labo khona ngapho eSouth Africa, njalo bathi bazimisele yini ukubuyela ekhaya ukuyavota?
Abantu bazimisele ukuyavota, kudala bayimisela, baningi kakhulu abantu abafuna ukuthi batholakale bephakathi kokhetho. Kodwa into esibona ukuthi iyinkinga ngeyokuthi noma abantu bezimisele, abantu bayakuvuma ukuthi umlando ngowethu lona ukuthi kube nenguquko eZimbabwe. Kodwa inkinga isekuthini uma beke bathi bahambe bayobhikisha kumbe babonisele ngoba bengajabuli ngento eyenzakala kwezombusazwe, kumbe nokuthi umthetho usebenza ngayiphi indlela, bayaboshwa, bayashaywa, bayabulawa. Kulapho kunenkinga khona lapho, ngoba sesibonile siyazi ukuthi njengoba nje lo uKasukwere othe ufuna ukuthi naye angenelele kukhetho, sesizile ukuthi sokukhishwe izincwadi zokuthi kufuneka aboshwe. Kanti akusiye yedwa baningi, ongarivume sikhuluma kwasejele baningi kakhulu nabantu laba, nabe o-CCC manje usejele usikhala. Now lokhu kukhomba khona ukuthi uma uthe waphikisa kumbe wabonakala ukuthi ngathi usuhambela phambili ekuphikiseni umbuso waseZimbabwe, uyaboshwa, ulahlele inkantolo engamalungelo ukuthi inkantolo yakho ihambe ngokuthi emthethweni.
Ngaleyo ndlela dokotela, abantu abafana labo Malema ngaphandle kokukhuluma kuyini okunye abangakwenza, ikakhulu sikhangela ukuthi uMalema ngumholi webandla eliphikisayo akekho kuhulumende weSouth Africa?
Abangakwenza ukuthi kune parliament eSouth Africa. Iparlamenti yaseSouth Africa kungaba omalema iqembu nalo kanyona elincane ngelesithathu kukhulu. Kusho ukuthi omalema uma bengasebenzisana kahle ne-DA, i-DA siyazi ukuthi masakhumbula uMayimane sesengumholi kowahamba waeZimbabwe naseZambia wagcina ixoshwa nase-airport ukuthi angafiki. Uma bengasebenzisani namaqembu aphikisayo ukuthi udaba leZimbabwe lokusakho libe yindaba edinga ukuthi ixoxe ephalamenti, kubonisana ukuthi iSouth Africa kufanele siyenzeni ngokhetho leZimbabwe.
UDr. Vusumuzi Sibanda ngumkhokheli wenhlanganiso eye-African Diaspora Global Network. Limuze exoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwele South Africa. Umhlangano umhlangano weAfrica Voluntary Carbon Markets Forum ojonge ukwehlisa inhlupho ezidalwayo yokucebisana ngenhlupho ezidalwayo ukungcoliswa komkhathi zokuphefumula kwabantu umoya olakho ukuphazamisa impilakahle uqale namhlanje eVictoria Falls. Wake waba ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ukhona laye emhlanganweni lo emele uhulumende wele Belarus. Ekhuluma emhlanganweni wonalo uZuma uthe ukuguquka komkhathi sokudale ingozi kumpila kahle lenhlala kahle kaZulu emhlobolweni wangezansi kwezwekazi leAfrika laseAfrika jikelele. Njalo wathi uyasekela ngokugcweleyo uhlelo lwamazwe awezwekazi labensundu olweAfrican Voluntary Carbon Credits Market Forum.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Izakhamizi zemangweni oweVictoria Falls emaphandleni lasedolobheni zithi kumele uhulumende abone ukuthi sithola isilinganiso esithile senzuzo etholakala emsebenzini okwethekelelwa kwelizwe ikakhulu lapho abantu bezobuka ubuhle bempophoma zamanzi iVictoria Falls. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi lezi zithi inzuzo etholakala emsebenzini wokwethekelelwa kweVictoria Falls ihanjiswa yonke esikhwameni sikahulumende ingasaphendukiswa ukuzosebenza ukuthuthukisa idolobho leli loba emaphandleni aligombozeleyo. Isilinganiso samachumi amathathu ekhulwini 30% senzuzo etholakala ukubukisa impopho mazamanzi kumfula weZambezi kanye lezinye indawo ezigcinwa inyamazana zendle ezinjengeWange leZambezi National Park aphathisa kakhulu kunhlelo zentuthuko kulumango. Ukansila Give Me Again Moyo wekaChechete emaphandleni uthi kuyadanisa ukuthi indawo leka ilantuthuko.
Esilakho nje esikuzuzayo yikudlelwa izifuyo, yikubulawelwa izilimo zethu, yizo indlovu lezo, yizo izilwane lezo, yizo impisi lezo, ingwe lezo lamahlosi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumnumzana Nkosinathi Jiyane ongu-alderman waleli dolobho ngokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ngabe uyezwa isicelo sabo lesi esesileminyaka leminyaka.
UPresident akabe le listening ear etona abantu bangayo abantu abambakhala just like in any other community kumbe kusemarangi kumbe kungaphi whereby saying in natural resource yakhona phana people should benefit from there.
Uphenyo olwenziwe ngabohlangothi olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority nyakenye luveze ukuba ngomnyaka ka-2021 ngemva kobhubhane lwe-COVID-19 izethekeli ezangenayo zaba zinkulungwane phose ezingamakhulu amane 397,732 kodwa unkosikazi Regina Khumalo oyakhele ngaphansi kwenduna uMvuthu uthi leli nani alihambelani lesimo sobuyanga obukule indawo.
Imali yezinyamazana emele incedise umphakathi iyathathwa ihanjiswe eHarare, athe Harare ilandiswa bani, ithiya abanikazi lapha bedubeka.
Unkosikazi Sifiso Sibanda omele inhlanganiso yezakhamizi eWange Residence Association uthi phezu kokuthola isilinganiso esithile senzuzo bona bafisa ukuba abantu abaluphele labafundi bavunyelwe ukuzobuka lezindawo kungela mbadalo.
Bona abantwana ezikolo zonke ezikhona la bangaphiwa ama opportunities at different times and different days ukuthi bake bahambe bayingena bayebona ama falls because bayafuna ukuthi bayefika ukuthola khona ngale but imali yokungena inzima ayikho abantu abalayo imali
umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende esabelweni semathebelele North uthi izikhalazo lezi uhulumende uphezu kwazo njalo linzuzo iphiwa amakhansili ukuthuthukisa izakhiwo zakulendawo
imali ze devolution izana yi 5% yemali engena ku national so yabe seyibisa back to ama communities or kuma councils wona lawo ezigaba zangkhona including iVictoria Falls municipality layo is benefiting
abe Zimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority lonyaka bakhwezwe inhlawulo yokungena ukuzobukisa impophoma zefolosi izethekeli eziyizizalwane zeZimbabwe zihlawula amadola alichumi emelika $10 umuntu ngamunye abadabuka emazweni angomakhelwane awesadik bakhokha amachumi amathathu $30 ukuthi izethekeli zamazwe akhatha China, zikhokhe amachumi amahlanu emelika $50. Ngaphandle kokubukiswa kwempophoma zamanzi, izakhamizi zalumango zithi kunenge okwenziwa kulindawo okubuthanisa imali, okugoqela ukugwedla ngesikepe lokundiza, ibhanji jumping, ukubuka izinyamazana zendle, ezinye zezethekeli zihlawuliswa ukuzingela lokunye okunenginengi. Ngomnyaka odluleyo abe-ZTA bathi bathole inzuzo engaba izigidi phose ezingamakhulu ayisithupha zamadola emelika. $580. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Akubizwa ozwayo kusasa edolobheni leSheffield kweleBhilithane lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lwesikhalanga emkhosini oqhutshwa minyaka yonke owebukalanga gathering. Lapha ke kuyabe kugiywa, kunathwa, kudliwa. Abantu besikhalangeni bezijabulela nje, bekhumbuzana ngemvelaphi yabo, lokubaluleka lokulondoloza amasiko abo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lombuthano, umnumzana Difa Dube, odabuka ePlumtree, esigabeni seJujume, njalo ehlala khona ngale kweleBhilithane.
Lufikile usuku abantu abalibona ukuthi luqhakathekile kakhulu ukuthi bahlale njalo bekhumbuzana ngobuyibo babo njalo bekhumbuzana ngokuthi kanti abakalanga ngobani njalo lokuthi ukuhlala egangeni abantu abangalahlekelwa ngamasiko njalo abangazikhohlwa lapho abavela khona ingakho sahlala phansi saqopha leli langa eli ukuthi njalo nje iminyaka yonke iviki lokuqala noma ngithi iweekend yokuqala enyangeni kaJulayi lapho kuyabe sekusithi esiyazikhona ukuthi kuyase kuyisama abantu bayenelisa ukuthi bahlale phansi bazotshona bendawonye abantu bazotshona besakha ubuhlobo besakha ubudlelwane iloba bakhona osomabhizinisi abayenza izinto ezithile njalo lokukhumbuza abantwana ukuthi bengakhohlwa amasiko wabo njalo nje lokuthi abantu sazane ngoba njengoba sazi ukuthi ziningi izinto ezisehlelayo nxa sisegangeni kodwa ke nxa ukuthi abantu behleli ndawonye bebambene besazana kuba lula kakhulu ukuthi abantu benelise ukusizana njalo kuba lula kakhulu ukuthi abantu sincedisane ezintweni esizenzayo njalo noma ezintweni esizidingayo sibe ukuthi bakhona abanye abantu phakathi kwethu esave sisazi ukuthi benzani ezintweni ezokuhwebelana mhlawumbe kungabe kuwukuthi ngamabhizinisi noma ngezinye izinto nje abantu ababezidinga ingakho sabona ukuthi lolu suku akube lusuku oluba yisikhumbuzo kithi ngaso sonke isikhathi njalo sikhumbula lapho esivela khona njalo sisakha ubuhlobo ngalo leli langa
kule micimbi bani kahle kahle eyenzakalayo lapho
Mengi esukhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngaleli langa ekakhulukazi nxa sikhangela ezemicimbi ngisho labantwana abancane abalama talent yabo laba ababuye bezo showcase ngaleli langa bezotshengisela ama talent yabo abalawo ekakhulukazi abana nxa sikhangela bazabe khona abahlabelayo bazabe khona njalo abanye abayenza ama dramatize kodwa ke nxa ngithi ngibale nje kakhulukazi ukhona ubaba uDJ Pius bese kubuya lapha ubaba lapha uTanga Pass bese kubuya njalo omunye ubaba uthi nguMike Spanda laye uzabe khona njalo laye esinandisela bese kubuya njalo uAllen Ndoda bese siba laye laphana uDave okamasuku bese ke siba khona abanye abavele eBotswana abazesenzela amanye amasketches
umnumzana Difa Dube ngomunye wabaqoqa umkhosi webukalanga gathering ozaqhutshelwa eSheffield kweleBhilithane kusasa
Did you was I was I
umculi viki kuwoza Fridays lomculi wengoma zomdumo wokholo u-Allen Mhlanga. Yena ke ucula eKobulawayo. Umhlanga waduma kakhulu engumlingisi weqembu leyamakhosi Theatre Productions Kobulawayo. Asizweni ke lapha ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
I've been in the ministry for 15 years as a gospel musician in a church. I've been in the ministry before, but then Zimbabwe Unite. I'm going to go to the house. I'm going to go to the studio. So I'm just using that about creative. We've got a better tomorrow. The time is coming.
Nile Temba liukholisile umculo ka-Allen Temba, Allen Mhlanga, ekade silaye ku-Woza Friday. Ku-Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu lokudinga amakhansela amalunga edalela ePhalamende lomongameli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo, Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.